manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kunyana 23/2024 makaterera ku studio 7 venyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzakawanda dzepasi rino vatanga kuungana muNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvimwe zvitoro zvikuru munyika zvakaita seOK nezvimwe zviri kuyambira kuti zvinogona kuvhara neku zvikaramba zvichimanikidzwa kutengesa zvinhu nemari yeZimbabwe Gold iyo yoramba ichishaya simba. Dare Ramaja Street roramba kupa nhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzepasi rino vatanga kuungana kumusangano mukuru wepagore weUnited Nations General Assembly kuNew York. Uyu musangano wechimakumi manomwe nepfumbamwe kana kuti 79th Assembly. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kuuya vachiti vakawandirwa nebasa. Vari kumirirwa kumusangano uku. Kumusangano uyu negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Vashava vatotanga kupinda mumisangano yakawanda iri kuitwa kumucheto wemusangano mukuru. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwawo kusvika muNew York mangwana. Kuti tinzwe zviri kuitika kuNew York kwakare, tabata mutori wedu wenhau Taboka Ncube uyo ari pamuzinda weUnited Nations General Assembly.
KuNew York pari zvino kuri kuratidza kuti vanhu vakawanda chaizvo nekuti mumigwagwa umu hamusi kufambika, motikari hadzisi kufamba. Vatungamiri vakawanda vasvika kuti vange vachipinda musangano mukuru weUN General Assembly uri kutarisirwa kuti unge uchitanga mangwana makuseni, asi pane mimwewo misangano yanga ichiitwa pachigadzirwa musangano mukuru.
Tiri kunzwa kuti pane musangano uri kunzi Summit for the Future uri kuitwawo kumucheto kwemusangano mukuru weGeneral Assembly. Uri kufambawo sei?
Musangano weSummit of the Future uyu unenge wakananga kuti nyika dzakawanda dzinge dzichishandira pamwe chete pachitariswa nyaya dzakasiyana-siyana dzakamatambudziko akatarisana nenyika dzepasi rese anosanganisira climate change, kurwisana hondo dziripo. Musangano wakatanga nezuro uchipera nhasi. Musangano uyu gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shava ndo vanga vachitaurawo kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe vataura nhasi muvhuro.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vanga vachiratidzira, ndevanana?
Panewo vanga vachiratidzira vachimirawo nehurumende yeZimbabwe vachitiwo panoda kuti pange pachionekwa kuti hurumende yeZimbabwe inokurudzirwa kwete kuenderera mberi pachiiswa zvirango zviri kunzi zvinokanganisa zvikuru sei kushanda kwehurumende iyi. Ava ndeve musangano weDecember 12 movement vanova ivo vakaratidzira muno muNew York musi wemugovera.
Totarisawo kuchikwata cheZimbabwe tanzwawo kuti vamwe vanenge vakutodzokera kumusha. zviri kufamba sei?
Zvatiri kunzwa kuno kunde zvekuti vakawanda vava kudzokera nekuda kwekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vara kukwanisa kuti vange vachiuya kumusangano uyu.
Mutori wedu wenhau Taboka Ncube ari parunare kuNew York. Taboka achange achitipa zviri kuitika kumusangano iwoyu svondo rose rino iri. Vamwe vemabhizimisi vakawanda vakaita seOK Zimbabwe, Truworths, Spar, Electrosales, TM Pick and Pay vanyora tsamba kuhurumende vachiti vanogona kuvhara zvitoro zvavo vakaramba vachimanikidzwa kubhadharisa vanhu mari yemazig pavanenge vachitengesa zvinhu, vachiti ivo vari kutenga zvinhu nemari yekuAmerica kana kuti nemutengo wakada kuenzana nemari yekuAmerica unenge uchitengeswa pamukoto. Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vari kuti kudiwo nezviri kutaurwa nevemabhizimisi ava vari kugunun'unawo nezviri kuitwa neRBZ. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chenai Mutambasere kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Nyaya iyi iri kuratidzira iyo kuti zvinoitika mumarket zvinoenderana nekuti value yechinhu chawakabata imari. Iko zvino veRBZ vari kutaura ivo kuti vari kushandisa exchange rate ye1:13, asi exchange rate inotarisira kuti munhu ari da kutenga nemari akatarisa zigi yako, ari kuona zigi iroro riri value yakaita sei, ndo zvinodetermina exchange rate. So zvavari kutaura nezvavari kusangana nazvo hazvisi zvinhu zvinoshamisa. MuZimbabwe tinozviziva isusu kuti pese panoita chekutengesa, pese panoita chiri kutengeswa, panotosanganidza nekuti pane chakatengwa kubva kune imwe nyika, panenge pachitoda kuti pabude maUS dollars. So kana zvichinzi vanhu vatengese nezig asi vachinzi vashandise rate yakadzikisira stereki, zvichazovabata pakuti pavanenge vachinotenga zvimwe zvinhu zvavari kuda kuti vatengese ivo, vanenge vachishandisa maUS dollar, avachawana nerate chaiyo iyo iri kutaridzira value yezig, kwete rate iri kutaurwa neRBZ.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Chekutanga, hatina isusu kunazojekeserwa kuti urongwa hwezig hwakanyanyonangana nei chaizvo. Nekuti kana isusu tichida kuti nyika yedu ive nyika ine mari yayo, chekutanga tinofanira kunge tine zvigadzirwa zvedu, tinofanira kunge tine tichiprodusa zvinhu zvakawanda zviri kudiwawo kune dzimwe nyika. Vekune dzimwe nyika vouya ivo vachiti taakuda kutenga muZimbabwe, naizvozvo tiri kutsvaga mari yemuZimbabwe. Nenyaya yekuti hatisati tasvika pai ipapo, tine maissues akaita sekushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemvura. Zvinhu zvese izvi zvinoita kuti kugadzirwa kwezvinhu muZimbabwe, kana even ivo vemashop kuti vamise shop yavo, vange vatobuda mari yakawanda chaizvo maUS dollar. So zvaida kuti vanatsopa kujekesa kuti kana tichita urongwa hwezig hwakanyanyonangana nei chaizvo, nekuti pare zvino huri kuita kuti value irasike, mari irasike munyika.
Asika hurumende iri kuti chiri kukonzera kuti mari ichaye simba, vanhu vari kutengesa mari pamukoto, naivo vamwe vemabhizimisi vari kuti vari kutyora mutemo vachidhurisa zvinhu.
Hatingati mari inotengeswa pamukoto kana isusu tichiziva kuti munyika yeZimbabwe tinotendedzwa kushandisa mari yemaUS dollar, tichitendedzwa zvakare kushandisa mari yezingi.
Muzvare Chenai Mutambasere inyanzvi munyaya dzezveupfumi vanga vachitaura vari parunare kuBritain. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuTanzania asunga sachigaro webato guru rinopikisa munyika iyi reChadema vaFreeman Mbowe nemutedzeri wavo vaTundu Lissu. Izvi zvaitwa sezvo hurumende yenyika iyi iri kurambidza vanopikisa kuratidzira. Vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika iyi amai Samia Suluhu Hassan vadzosera nyika muutongo hweudzvanyiriri sehwamushakabvu John Magufuli avo vavakatsiva. Chadema iri kupomera hurumende mhosva yekutsakatisa vatsigiri vayo uye kuuraya mumwe masvondo adarika. Asi mapurisa anoti ari kutyira kuti panogona kuita mhirizhonga vanhu vakabvumidzwa kuratidzira. Vakuru vakuru vehurumende muUkraine vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuvara mudunhu reZaporizhia mushure mekunge Russia yakanda mabhambo. Russia inotiwo yadonedza ndege dzemhando yemadrones dzatumirwa neUkraine mudunhu reBelgorod neKursk. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kushanyira America vachitsvaga rutsigiro rwekuedza kupedza hondo iyi yakatanga muna 2022. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira madzimai kuti asashandise mishonga inonzi ndeyekuvhura masuo inoshandiswa nemadzimai nemadzimai kana ave pedyo nekuda kusununguka kuti asununguke mwana zviri nyore. Madzimai akawanda anoshandisa ndove nzou, mashizha emoringa nezvimwe. Asi nyanzvi dzinoti izvi zvinogona kupinza utano hwavo nevemwana munjodzi. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira madzimai anenge akazvitakura kekutanga kuti vakoshese utano hwavo nekuenda kuzvipatara, kwete kunwa mishonga yechivanhu inonzi nevamwe kuvhura masuo emwana dzichiti ine njodzi. Dr. Chinamora Muteve, chiremba wezvibereko, vapa muenzaniso yezvakaipira kunwa mishonga iyi.
Ingredients anokonzera kuti uterus inyanyo contracta zvakanyanya during pregnancy kana uchinguva imwe iyoyo, and izvi zvinobata kuna mai nemwana zvese, because kana mwana achicontractwa neuterus iri kungocontracta zviri irregular kana kuti zvakanyanyisisa, inogona kudambura chibereko kana kuti mwana anogona kuneta kana kuti kubvaru kira nyama dzekuzasi dzedelivery.
Vati kwave nenzira dzakawanda dzinoderedza marwadzo pakuzvara.
Unogona kungoti ndoda kungoita season sanyanyorwadziwa zvangu zvakanyanya, but kana wapinda mulabor iwoti uri kuda kuita labor yachonga iripo, pane magazizi vananaita sokaiti, unogona kuafema yayo achitonyaradza marwadzo ako. Pane mushonga yatinobaya atoti manacotics anoinclude pethidine nafentanyl.
Dr. Mutefe vanotiwo zvakakosha zvakare kuti madzimai azive makore anofanirwa kubata nhumbu yekutanga vachiti havafanirwe kukurumidza kana kunonokesa kuzvara.
Kunhumbu dzekutanga dzine macomplications adzo akawanda atinoona isusu. Paongororo yedu tinoona kuti munhu kuti atange kunzi azvare, safe age yekuti atange kuita mwana ndeipi? Mabhuku atinoverenga anotaura kuti 26-27 years ndopanotanga kuti upenyu hwemadzimai akazvitakura hunenge hwaanani pane kuzvara at an early age and at a late age.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo mishonga inomuwa nevanhu iyi ine njodzi huru.
Zvokudya ndove, zvokunwa ndove, zvine madota nemamwe neimwe mishonga inonwiwa nevanhu yekuti kwanzi kuvhura masuo zvine njodzi. Mishonga iyi haina madosa anoziva, mashandiro aya hataazivi, asi chatinoziva ndechekuti takaona mamadzimai akamwa mishonga iyoyi yokugadzira hanzi kuvhura masuo vopinda mulabor, labor yayo inyaya kusimba sitereki, chibereko chisati chavhurika, chibereko chopedzisira chabvaruka, mwana obuda nepaside, yatova emergency yakanyanya kukurisa. Wazvicreatira emergency vamwe vanotofa kana vasiri pedyo nechipatara chogona kutosona chibereko ichocho kuti umire kubleeda. Ndizvozvo unotenda.
Vamadzorera vati zvakakosha kuti madzimai anzwisise kuti marwadzo ekuzvara handi zvinhu zvitsva.
Leba inotorwadza yakatonyorwa naMwari mubhaibheri kuna Genesis chapter 3 kuti leba icharwadza. Hapana maitiro kuti usarwadzwe neleba. It's normal, marwadzo iwayo hurongwa hwaMwari. Asi pane mushonga imwe yatinopa madzimai kana vari muleba kana zvanyanyisa kurwadza, mapainkiller atinobaya, but hatinyanyi kuashandisa nokuti mapainkiller iwayo anoitisa dzimwe nguva kuti mwana paanozozvarwa anga ari flat asingagoni kufema zvakanaka. Saka tinoedza kuavoida mushonga iyoyo inopusisa vana kana vazvarwa.
Nyanzvi yezveutano hwevana kana kuti pediatrician Dr. Crispin Ngwenya vaudza Studio 7 kuti mimwe yemishonga inotorwa nemadzimai iyi inokuvadza vana.
Zvimwe zvacho zvinoshandiswa zvinhu zvinokuvadza, zvinokwanisa kukuvadza amai kana kuti mwana, zvine potential yokukuvadza amai kana kuti mwana. So zvinhu zvatinenge tisinganyanyo kukurudzira tichitarisa potential yehamu inokwanisika.
Pamibvunzo yatakatumira kubazi rezveutano nezvenyaya iyi, bazi rirakati madzimai asashandise mishonga yekuvhura masuo iyi sezvo isina kuongororwa. Rakati zvezviri nyore kuti utachiona hwakasiyana-siyana huwane nzira yekupinda mumuviri waamai nemwana. Bazi rirati muviri wemudzimai ane pamuviri unozvigadzira wega kuvhura nzira inofamba nemwana. Imwe tsvakurudzo yakaitwa kune mamwe madzimai aiva akazvitakura pachipatara cheClaiborne Private Hospital muguta reGweru yakabuda padandemutande repana African Medical Journal yakaratidza kuti zvinhu zvakaoma kumisa madzimai kuti vasamwe mishonga iyi sezvo vakawanda vachiti inoshanda uye vasina ruzivo rwakakwana nezvayakaipira. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinocherechedza kuti nyika dzakawanda dzave kukoshesa kushandiswa kwemishonga yechivanhu kana kuti maherbs, asi rinoti inofanirwa kuongororwa navana mazvikokota kuti inoshanda here. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica veRepublican Party vari kutaura manyepo vachiti vanhu vakabva kuHaiti kuzogara muAmerica mudunhu reOhio vari kudya imbwa nekitsi. Izvi zvakonzera kusagadzikana uye kusawirirana mudunhu iri. Musarudzo yakakosha nyaya yekupinda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Mapurisa emuOhio akamanikidzwa kuenda kunochengetedza zvikoro nekutsvaga mabhambo mushure mekunge vamwe vanhu vati vari kuda kukonzera mhirizhonga kubva zvataurwa mashoko ekuti imbwa nekitsi zviri kudyiwa nevatema vekuHaiti munzvimbo yeSpringfield. Mumwe mufundisi wemudunhu iri, amai Bernadette Doe, vanoti vanhu vakabva kuHaiti varugara vakabatira ura mumaoko.
We not used to that in an American society where Haitian are targeting for something they don't do.
Hatisati tamboona zvakadai muAmerica. Kuti vanhu vekuHaiti vanoshungurudzirwa zvinhu zvavasina kana kumboita.
Mashoko ekunyepa aya ari kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vari seneta wemuOhio zvakare vaJD Vance. VaDonald Trump vanoti,
I can say this, we will do large deportations from Springfield, Ohio. Large deportations, we're going to get these people
out. Regain taure ndichiti tichadzinga vanhu vakawanda kubva muSpringfield, vanhu vakawanda chaizvo. Tiri kuzoburitsa vanhu ava munyika medu.
Asi vakuru mudunhu iri vanoti aya mashoko enhema. VaVance vakaudza nefenyuro yeNBC News kuti vakazvinzwa kubva kune vamwe vavoti.
I'm not repeating them because I invented them out of thin air. I'm repeating them because my constituents are saying these things are happening.
Handisi kungotaura nekudzokorora zvinhu zvandangofunga mumusoro mangu. Ndiri kudzokorora kutaura zviri kubva kune vanhu vandinomiririra vari kuti ndizvo zviri kuitika.
Vanhu vekuHaiti vanosvika zviuru gumi nezvishanu vakatamira kunzvimbo ine vanhu zviuru makumi matanhatu iyi vachitsvaga mabasa uye vachitiwo upenyu hwakareruka. Mumwe akabva kuHaiti, Cleo Paraison, ati ave kugara mumba nekutyira upenyu hwake.
Ndakazviona padande mutande reinternet. Vanhu vari kungotaura nezvevanhu vekuHaiti kuti vari kuita zvinhu zvisina mwero, asi hapana umbowo. Ini hangu handichafambe kana muguta chaimo.
Asi vari kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika, amai Kamala Harris, vanoti zviri kuitika kuSpringfield zvinonyadzisa.
Law enforcement resources being put into this because of these serious threats that are being issued against a community that
mapurisa edu ari kushandisa mari yakawanda kuchengetedza vanhu vave kuvhundutsirwa. Vanhu ava vaimbenge vakagara havo zvakanaka zvisati zvaitika. Zviri kuitika izvi inhema dzakanangana nekushora rumwe rudzi.
Meya weSpringfield vaRob Rue vati vezvematongerwo enyika vakakonzera nyonganyonga mudunhu ravo vanofanira kubatsira kuunza runyararo.
We like those that on the national stage that can bring peace, that can tamper their words and speak truth. That's what we're Springfield is asking. We need
tinoda vatungamiri vezvematongerwo enyika kuti vaunze runyararo mudunhu redu uye kuti vazvidzore vachitaurawo chokwadi. Ndozviri kukumbirwa nevagari veSpringfield. Tinoda runyararo.
VaTrump navaVance vanotiwo vari kuda kushanyira Springfield kuti vaone kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA News. Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazwai kwazwai Pasito 7 makasimba here? Haiwa tinotamba. Ndaida kutaura nyaya yebhora rekumusha iyi kuti vanhu vanozotamba sei bhora racho vachitambira dzungu kudaro. Vanonga vatambira mari yakanaka, munhu anotamba nesimba.
Mukasei masora sei apo vajonga ndikambimire apo. Ndinokumbira kumbotaura hangu pana maererano nechimiro chedu chenyika yedu. Makomisheni ese anoiswa apawo ese avo kumba angodokuridza hapana dziri mari idzodzo dzese dzaanotambiridzo dai dzichinzi dzinoende muzvipatara zviri nani zvisinga tibatsiri here muzvipatara tichione mushonga, uyezve nemari dzacho maresevha anhu ari kumanikidzwa mamusangano unonzi makadhi kwaibhadharai $3 yacho inobhadharwa. Vanhu vacho anoiwana kupi iyo nechimiro chiriko icho chizhara iriko iyo unonzi kwai kadhi rotengeswa $3 hakubirazve vevanhu vanotambura yavo hazvokubirwazve. Hii taremba mugovernment yedu yatiuraya. Tapota, tapota. Chitakarwira chacho hapana, chakarwirei apapa.
Sekufunga kwenyu vana veZimbabwe, munofungidzira kuti dai musangano uyu wanga uri uchiitirwa kunana China kana kunana Russia, Munangagwa aisaenda here kuno musangano uyoyo? Dai ari Putin izvo zvati Munangagwa uya kana kuti akuridze kunana China China uko, ingadari kwezvo zvakaenda. Asi nekuti kundi kunana America anozviziva. Haana kumbowandirwa nebasa kana kubatika sezvavari kutaura vanhu vezanupiefu vachitinyepera panapa. Asi kuti iye Munangagwa arikutozviziva kuti haakwalifai kunge ari iko ikoko. Because kunodiwa maleaders. Munangagwa is not a leader. Iye anozviti ndi leader but is not a leader. Saka hatombokwalifai kuenda ikoko. Neiko zvino yake hondo nachiwenga ngavaparana ikoko hatipindi munyaya dzavo. Nekuti ndoutongo hwavagara vainawo hwatagara tichiramba. Saka ngavaparane pachavo.
Hallo, Pastudio 7 apo. Haisi kuno kwachiundura lot 78 musungwe block kuno kugwero. Tachemawo. Corruption iri kuitwa napega wokulenza anonzi Gayaye. Tachema naye madhira akawandisa kuno kulot 78. Hurumende tibatsirewo nomurume uyu pamwe chena sabhuku ndamba naDA. Varume vatatu vatitambudza vedu wee. Hurumende huyai kulot 78 munzwe nhau dzevanhu ava dzemadhiri nouwo rinongochemedza vabereki panyaya dzeminda. Huyai hurumende tibatsirei.
Studio 7 makadi makadi ndibaba wevanhu baba chinogurei makadi baba tinotenda baba chamisa tinemi atimbokura cyber atikura cyber izvi zvokunyeberwa izvi ha zvokuti vanoshishidzira vanhu nechimurenga havasiri vanga vari pafourfront vanhu vakaridza pfuti pagomo rechinhoi havasi vana Munangagwa vanhu vakarova matenga muHarare havasi vana Munangagwa chimurenga hachina kutanga naana Munangagwa chakatangana nambuya nehanda mahovheti anongoramba achienda nemastage nemastage aripo akarwawo nechimurenga tinovaremekedza nanhasi tinotenda futi magamba mamwe akafira rusununguko aripo nhasi uno nearipo saka baba chamisa tinemi iko zvino zigiraita sei hakuna mumwe munhu futi ane muono semi ungatisunungura matenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kana muchida kupindawo muchirongwa ichi tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumira mashoko tinokumbira kuti mungoti gaga kuitira kuti tikwanisewo kutora vanhu vakati wandei uye sezvo ino iri nhepfenyuro yevanhu tinenge tisingakukurudzirei kuti mushandise mashoko anonyadzisira ekunyomba vamwe chingotaurai pfungwa dzenyu pasina zvekutuka vamwe tatenda iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarise nyaya dzenhabvu nezuro chikwata chedynamos chakabuda icho makwikwi ecaf confederation cup mushure mekurohwa 3-1 mumapenalties nechikwata chekuorapa kubotswana zvikwata izvi zvanga zvaita mangange 1-1 sezvo Dynamos yakakunda mumutambo wekutanga uku Orapo ichikunda mutambo wakatambwa nezuro mumutambo yechibuku Super Cup semifinals draw Ngezi Platinum Stars ichatamba iyo nechikwata chichanzi icho kana kuti chinenge chakunda Ameno pakati pe Simba Bora ne Highlanders mutambo weSimba Bora neHighlanders wakasiyirwa panzira nezuro mushure mekunge chikwata cheHighlanders charamba kuenderera mberi nemutambo uyu apo mubati wepembe anonzi akapa chikwata cheSimba Bora penalty isina kunyatsoti tsvikiti nekudaro vakuru venhabvu vachazoona kuti mutambo uyu uchaitwa sei kuchitiwo iyo Dynamos ichatambawo neYada FC Dynamos haina kukwanisa kutamba nezuro sezvo yanga iri kuBotswana chikwata chinokunda ipapa pakati peDynamos neYada FC chichatamba icho nechikwata cheManica Diamonds tombotarisawo mimwe mitambo yanga yakatariswa nevamwe nezuro yeEnglish Premier Soccer League Tottenham yakarova Brentford 3-1 Leicester City ikaita mangangwe 1-1 neEverton Liverpool ikarova Bournemouth 3-0 kuchitiwo Crystal Palace ikaita mangange neManchester United Manchester City ikaitawo mangange 2-2 neArsenal mutambo wainakidza zvikuru kuchitiwo Brighton yakaitawo mangange 2-2 neForest muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemusangano mukuru weUnited General Assembly uri kuitirwa kuUnited Nations kuNew York tichange tiine mutori wedu wenhau ari ikoko Taboka Ncube nevamwewo vari kupinda musangano ikoko nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzedu dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vatungamiri venyika dzakawanda vatanga kusvika muNew York kumusangano mukuru wepagore weUnited Nations General Assembly zvimwe zvitoro zvikuru zvakaita seOK zvoyambira kuti zvinogona kuvhara zvikaramba zvichimanikidzwa kutengesa nemari yeZig. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muna Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.